ndichijonga kande mire ndichiti enoi musoro yenhau dzanhasi china gumiguru 1 2015. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko remagetsi panguva yehurumende inonzi iri kukurudzira kuti vanhu vashandise masimba ezuva kana kuti solar energy. Vanhu vanokuwadzwa mukupuswa kwedzimba mumusha webudiriro nekanzuro yeguta reHarare kunyange hazvo paine mutongo wedare unomisa kupuswa kwedzimba uku. Bato reMDCT rinoramba mashoko ekuti dare reConstitutional Court rakarasa nyaya yaro ine chekuita nesarudzo. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvedambudziko rekushayikwa kwemagetsi nezvarunoreva kuvanhukadzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kutibata pa 909 am, pa 4930, kana pa 12080 ne15460 kHz, pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.